chirongwa ndekuti urara kunyaradzo musi wechitatu nechina marara ndimoni kwachirara wozomukira musi wechishanu mangwanani kuenda kwamutare mangwanani yechishanu ndipoanosimuka kuenda kuti mutare kuti uende kunoradzwa saka vanhu wese vanenge vachida kubata muoko wacho wemhuri vari kusangana kumba kwehanzvadzi yangu vanogara kucranbourne asi pamusana pecovid kungori kwevanhuvashomashomani kwasa kuuya vachiungana musi wechishanu senda sevanotaura kwavasumuka mavaenda kwamutare kuti redi vasvikire sevhisi rusando rwemusi wechishanu paold mutare mission unenge kwechitwa miriwo nabishopu wedu bishopu nyawatiwa
ndiani vakakwanisa kunge vachiperekedza mutumbi wareverend kuenda kumusha
tese taida kuendawo asi nenyaya yecovid takashaya mavhaksini tangasati takwanisa kutawana asi mukoma wedu mukuru mumba ndiye ababa wemba musano makumatanda ari kuuk ndiye anikwanisa kuenda akasumuka musi wechipiri anosvikira nawo pamwe chete naamai kuzimbabwe panhambo imwe chete iyoyo kuma12 dzemasikati ubva ubatsirana kuti ofambisa urongwa sei wari kuhara kwacho
mati vacho aradzikwa kuold mutare urongwa hweko hwakamirawo sei
old mutare ndiko kuno kune kana uri mufundisi wemethodist shinabi methodist vafundisi vazhinji vanoda azvawo kuti kana vashaika vanekwanisa kuradzikwa kwavanoda kugara kana kuti kuenda kuold mutare saka vafundisi vazhinji vanotsarudza kuenda kuold mutare kuti varadzikweko asi urongwa cho uriko ndewekuti kune rusando rwemangwanani kumateni dzemangwanani paold mutare mission ruchange ruchitungamirwa nabishop newatiwa pachava newo kutaura kwakawanda vanhu vakawanda vanenge vachitaura kana zvapera pachazovawo nekudya kuriko kwashoma variko kana vangabva kudya vanda kunoradza baba paold mutare pacho panhambwe dza12 ndipo vanenge vakuradzwa asi handizivi kuti neprograma yavo vanozvikwanisa here kuti vazviite in 2 hours here kuti vakwanise kuita rusando nekudya nekuvaradza nhambo iyoyo asi donzo nderekuti vange varadzwa kumatrop dzemasikati
imi semutauriri wemhuri ndeyapi mashoko ekuonekana namufundisi maoko matanda amungapira vana vezimbabwe
isusu kuno kuamerica ndakamirira mhuri yese kuno varora nevanengina nevakwasha vehanzvadzi tichiri kushuwa baba nekuti vanganga vaine upenyu hwavo vanga vakazadza mhuri yese saka isusu tiri kuti kune mhuri yekuzimbabwe iriko vari muchechi yamana shamwari basa ramo maoko menyu rekuti muradzike baba basa ramo maoko menyu kuti munyaradze mbuya maoko matanda variko nemukoma wangu variko tichitombotendai mese mwari kubata basa rekuti baba varadzwe nekuonekana nesu isusu kunoko tichirambawo tichindovamirira nekuporawo umbo hwavo uyo wakatisiyira kunoko
zvii zvikuru zvamunorangarirawo nazvo baba reverend maoko matanda
isu vari kuno kuamerica ndine chishuvo chikuru chababa baba wedu semazwi kuonekana munhu aifarira kubika aibikira varora vavo waibuka muswe oxtel yainaka chaizvo waibika sadza waibika mazondo aidiwa nemuri yese saka tichange tichivasuwira munhu anga nenyambo dzake dzaanga nadzo munhu aida kusekesa vanhu zvake munhu aida kurima munhu aida kufara munhu aida kuseka asi munhu aida mwari wake nebasa rake saka isusu tiri kuti musi wa9 April pavari kuwigwa pavari kukotswa pambai zvakanaka chihwambu hwesa isusu semhuri takazofunga nekuronga kuti baba vawigwe musi wa9 April nekuti ndiwo musi uyo hanzvadzi yangu mai mbewe Victoria mbewe ari dangaridangwe mhuri medu ndiwo musi uyo wakashayika saka isusu takafunga kuti zvakakodzera kuti tibva tangovaradzawo vazwele romana wao vakashaika. Tanga tine machoice mairi yekutanga ngari yemusana nepro yechipiri yengari musi wa 15 ndo musi wakabarwa mwanai wa 81 asi mai mudzimai wavo vakati ingapite musi wa 9 nepro. Saka tinotenda neurongwa uripo, tinotenda nevagomerera, tinotenda nechechi yese yabata basa kuti ndoiri nomufuti wekuvoice America nekutipawo mukana wekuti tipupure noupenyu hwavo hwedu.